Molen Chisenwari, grade 6, Pachina Primary School, Kuchipinge. Molen inerera, inochengetwa nambuya vake, avanochengeta dzimwe nerera pfumbamwe. Molen anotaita mburashukuru kuti awane mari yechikoro, asi zvinhu zvava kuzomurerukira sezvava nembudzi dzake nhatu.
Chikoro kubhadharwa, ndaibhadharwa ndimbuya asi mari yacho yainesa kuona. Kubva pandakazoona mbudzi zvanga zvaanani, ndakapiwa mbudzi 2 izvozvi zvidza 3. Pambudzi apa dzabara ndonga ndobva ndazodzitengesa futi mbudzi dzacho.
Molen, uyo anoti anoda kuzova mukoti kana akura, anoti achafungisisa nezveupenyu hwake sezvo achiziva kuti nembudzi dzake anokwanisa kuzviendesa kuchikoro.
Izvozvizvi kana ndikatana vakuinda vava vasingatatibhadhiri school fees, ndonga ndakuziva kuti chikoro ndokwanisa kupedza, because ndonga ndakutengesa mbudzi ndobva ndaenda kuchikoro nembudzi.
Mbuya Sera Mabihana ndivo vanochengeta Molen, uye vane makore 90. Mbuya Mabihana vanoti vakashayikirwa nevana vavo vese, vakasiyirwa vazukuru vavari kuchengeta ava. Vaviri vevazukuru vavo, kusanganisira Molen, vakapiwa mbudzi dzekuchengeta idzo vanozotengesa kana dzabereka kuitira kuti vawane mari yechikoro.
Takapuwe mbudzi zedu 4 uyu 2 ndine tarisiro yekuti dzikabara idzodzo ndichazofundisa nehudzukuru hwangu huri sure uhu husina mari ngembudzi idzi.
Vagondai chikangaise vanotungamirira sangano rakazvimirira rinonzi Community Organization for Poverty Alleviation in Zimbabwe, COPAS. COPAS nderimwe remasangano ari kubatsira nherera nevanoshaya nembudzi idzi kuchipinge. Vachikangaise vanoti nguva yapfuura iyi vange vachibatsira vana nemari yechikoro, asi sezvo chirongwa ichi chiri kupera muna 2017 vakati vakapa vana mbudzi kuti vakwanise kuramba vachienda kuchikoro kunyange vasingachavabatsiri nemari.
Takaona kuti programu yedu yokubhadhara vana mafizi iri kupera muna 2017. Tikaona kuti hazviiti kuti tingoregedza vana vasina anobhadharira fizi. Saka takawirirana necommunity kuti titengere vana mbudzi. Mbudzi mbiri pamwe naumwe chete, dzese dziri mbudzi dzehadzi. Tichitarisira kuti kana mbudzi dzachengetwa zvakanaka, dzikakura dzikawanda, tanga muna 2018 dzichazotengeswa. Dzatengeswa vana vaona mari yekubhadhara school fees, yekutenga mabhuku nemaball points, yekutenga mauniform, kunyango nekushandisa zvimwe zvingadiwa pamba zvinoita kuti mwana ange achienda kuchikoro.
Sangano irakatanga chirongwa chekupambudzi muna 2015, uye rinoti vana 155 nevashanu ndivo vakapiwa mbudzi dzekurera. Muzvare Mirira Nyabvure vanoshanda nesangano rakazvimirira rega Resimukai Child Protection. Muzvare Nyabvure vanoitawo chirongwa chimwe icho chembudzi kudora kwaMutare. Muzvare Nyabvure vanoti havatarisire kuona vana vachitadza kuenda kuchikoro nekuda kweurombo pavana vavari kushanda navo.
Takatarisa pamaererano neproject yembudzi, tine vana vanotova nembudzi 6 kana 8 zvichienda kumberi, and vana ava tinoona zvizovabatsira kuti varambe vachienda kuchikoro kana project yapera. Saka zvinotibatsira kuti tisazowana vana vanonzi vatadza kuenda kuchikoro nekuti project haichabhadhari mari yefees.
Masangano aya ari kubatsirwa neIM Swedish Development Partner, iro rine chinangwa chekupedza urombo muvana vanoshaya nenherera. Chirongwa chembudzi chiri kutarisirwa kuti chiite kuti vana vasaramba vakatarisira kubatsirwa nemasangano akazvimiririra, asi kuti vazvibatsire nekurera mbudzi idzi zvine ungwaru. Ndakamirira Studio 7 ndiri kuManikaland, ndene Patricia Mudadigwa.